Vawa mambo varamba chikumbiro chemuchuchusi amaichedza muhwanda vaka chekuti vasikala vabhadhare mari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora emari TGF. Amai muhwanda vaka vange vatize vasikala vasabvumidze kutaura pamusangano nezvematongero enyika kusvika nyaya yavapedza kutongwa. Asi mutongi wedare vabvumirana negweta ravasikala vaalec mchade hama avo vati mari yanga ichidiwa nehurumende yakawandisa uye vasikala vane kodzero dzavo dzekuita basa rezvematongero enyika nekudaro kutongwa kwavo hakungatadzisi kuita basa iri. Vamuchade hama vati pamusoro pekubhadhara mari yechibatiso kudaro redzimhosva kupikita vasikala vanzi vagare pamba pau St Mary's kuchitungwiza uye vaende kukamba yemapurisa kamwe chete pavhiki vekunomang'ara.
Nhasi tatauya kuzokumbira mari yechibatiso kuti vajobhusikala vatongwa vachibva kunze. Saka mushure mekunge tataurana nemuchuchisi tazoisa nyaya yekudare. Dare rikaona zvakakodzera kuti vasikala vanofanira kutongwa vachibva kunze. Saka vazopuwa maconditions acho ekuti vachagara sei vari kunze. Vakanzi vabvise $5,000 RTGS varambe vachigara kumba kwavo vagozvitaridza kumapurisa chishanu chega chega nguva dza between 6 AM and 6 PM vozodzoka kudare vhiki rinouya musi wa24.
Munyori mukuru webato reMDC vaCharlton Wende avo vanga vari padare pamwe chete nechaunga chevatsigiri vebato ravo vati vanotambira nemufaro kuti mumwe wavo apuwa mukana wokutongwa achibva kumba.
Tinonzwa kufara kukuru nekuti vasikala vaakukwanisa kuburiswa kuti vaende kumba vanosangana nemhuri yavo and vaende vanomiririra vagari vekuzengeza West kwavanoya ndiwo mutungamiri weparamendi. Tinofara chaizvo because dare raona zvakakodzera sekutaurwa kwangu chiitwa nemagweta edu anga achimirira vadokstar kuti nyaya yakadai haizi nyaya yekuti munhu anganzi agare mukoti handirika. And also chimwe chatifadza ndechekuti varamba kuti vasikala varambidzwe kutaura kumarali zvichireva kuti vasikala vanokwanisa kubuda vachikontinua nebasa ravo because mutungamiriri webato redu reMDC.
Mushure mekupuwa kwavasikala mukana wekubhadhara mari yechibatiso vatsigiri veMDC vange vauya kuzovatsigira vabva vatanga kuimba vari panze pedare vachipembera. Izvi hazvina kufadza mapurisa anga akawanda padare apa ayo aedza kuvanyararidza asi vakundikana. Vasikala vari kupomerwa mhosva yekuda kupindigura hurumende apo musi wa6 Chikunguru vanonzi vakati vachabvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa panyanga gore ra2023 resarudzo risati rasvika. Vasikala vanotarisirwa kudzoka kudare kupikita musi wa24 mwedzi uno. Vakawanikwa vane mhosva vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandhi Maramba.